Chekutanga, ndoda kutenda president vamunangagwa vakandiapoenda pachinzvimbo chandiri ichi cheDeputy Minister. Ini sezvamunoziva ndiri Deputy Minister, ndine mukuru wangu anenge ari pamusoro, vanova ivo Honorable Minister Mutsvangwa. Saka saDeputy Minister ndinowana guidance kubva kuna minister wangu. Saka zvose zvandinenge ndichida kuti ndingange ndichida kuita ndinotozviita ndine muzita ravo ivo, kana kuti vandipa ivo mvumo, ivo mai Mutsvangwa, nekuti ndo bosi wangu. Saka asi chimbo changu ndechekuti ndinofara zvikuru kuti president vandiisa pachinzvimbo ichi. Ndo basa rangu chairo muindastry, ndo yangu indastry, ndakakurira imomo, ndakadzidza nevamwe vari muindastry, ndikasevenza nevamwe vari muindastry, ndikashanda ndiri pasi pevamwe vari muindastry, ndikasevenzerwa nevamwe muindastry, ndaita newspaper rangu. Saka hakuna kuti madapindawo muzvinyowani, kwete.
Vaparadza, chii chamunoda kutanga kugadzirisa mubazi renyu iri?
Chatinoda kugadzira chatinoziva ndechekuti mutemo weIPA wakatobviswa. Saka pari zvino tine bill reZMC bill iro riri kuenda rinenge rakamirira kuti risainwe naPresident. Tine mutemo uripo zvakare, Freedom of Information Act, unotoripo zvakare. Saka iye zvino chasarirwa, chatingangoti chasarira muindastry, inyaya bill rinonzi Media Practitioners Bill. Saka mubhiri imomo ndo muchauya nyaya dzekuti vatori venhau vachasenza sei ende vacharegistwa sei, atingati muchirungu conditions of service nemaethics, and also kuti tione kuti vangaregistwa sei, yatinoti muchirungu accreditation. Then tozoita kozobuda kanzuru yatinoti iyo Media Council of Zimbabwe, iyo inozounge ichiona nezvekuti majournalist ari kusenza zvakaita se ari kutedza here mitemo iripo. Takabatana pamwe chete nevatori nhau negovernment yatinoti muchirungu co-regulation. Saka izvi ndizvo zvimwe zvatinofungidzira kuti ndichaita pandinenge ndichisenza ndiri kuministry uku. Zvimwezve ndezvekuona zvakawandisa, ndezvekuona kuti mashoko ehurumende ari kuenda kuvanhu here. Zvimwezve ndezvekuona kuti nyaya yedu yedigitarization yatakanga tinayo iya yava papi. Asi ndinenge ndichishanda ndiri pasi pemukuru wangu mai Mutsvangwa.